Nyaya farm mechanization chaiva chikwereti taito tumirwa ma statement ne RBZ unit yacho ya collector saka ini ndakaenda ndikandobhadhara
ma akanzi mubhadhari mari apa
musi wataka bhadhara vakandiwekera kuti chikwereti changu chose yaiva mari ikaita 10 billion 700 something ndobva ndabhadhara yose ipapo saka zvekuti chaiva chikwereti vanhu vose vanoziva vaitotumira ma statements asi vamwe havana kuzobhadhara saka vasina kubhadhara ndo vanoda kuti zvazviri zvemahara nekuti pakazouya instrument yekuti debt RBZ yaitwa absorbed in state.
Asi vanhu vaiziva here kuti chikwereti vabasket?
Everyone knew kuti takakwereta farm equipment and taifana kubhadhara. Isu vamwe takatobhadhara. Ndosaka zita rangu risipo pa list yemadebtors because I'm not a debtor but I'm a beneficiary. I paid for what I got.
Asi katiri kudzwa vagono vachiti chaisa vachikwereti zviri kufamba sei?
Vagono ngavataurire vanhu chokwadi. Vagono vataurire vanhu chokwadi. Kukwereta haisi mhosva. Nyangwe kana ivo vakakwereta mari yakakura. Ngavangotaura kuti tokumbiravo kuti vanhu vabhadhare kwemakore akati wedzere. Kwete kuti chachisiri chikwereti. Hakuna zvinhu zvakadero. Saka isu vakabhadhara vanoreva kuti mari dzedu vakaregerei kutidzosera. Kana chachisi chikwereti, dai vakazotidzosera kamari dzedu. Asi haningamiri nhasi kuti ndidzorerei mari yangu. Ini ndine chikwereti, ini chizova ndakatora tarakita negejo. Hazvigonizve. Vagono vasanyepa vachidero, hatidi nhema dzakaipa kudero.
Saka poitwa sei apa vabasikiti?
Chikwereti chikwereti hachirovi, asi ngachiwane muridzi wacho ngavabhadhare. Ngavakumbire makore akatirebei ekubhadhara, asi vachibhadhara. Kwete kuti isu tobhadhara vamwe vonzi havachabhadhari.
Asi kavamwe vanogona kuti nemiwo makawanawo chouviri nekuti makazobhadhara nemari yemabhira cheki kwete mari yekuamerica yamanga makweretiswa naye.
Nguva yatakabhadhara isu yanga iri yemabhira cheki kwakusina mayusa. Dai anga ari mayusa taibhadhara mayusa acho. Asi takabhadhara mari yatatinayo yaishandisiwa nguva iyoyo. Saka munhu wese ngaabhadhara.